Nau ze Studio 7 muchidimbu Zim Minute dzichibva kumuzinda we Voice of America uri mu Washington DC. Ini ndini Blessing Zulu ndichiti ezvine zviri munhau dzedu dzanhasi na 7 p.m. Mu MDC momuka mirijonga kumanikaland panyaya yesarudzo dzema primary elections dziri kutanga mangwana idzo vamwe vanoti dziri kuda kubirirwa. Dare repamusoro soro ronzwa nyaya yava jealous mawarire yekuti mutungamiri wenyika ava Robert Mugabe vamanikidzwe kutara zuva resarudzo kupera kwachikumi. Dare ra Major Street mubindura rinoona gurukota rezvemhando dzemoto va Elton Mangoma vasina mhosva yekutuka mutungamiri wenyika ava Robert Mugabe. African Union yopa remekedzo kuna Dr. Joshua Nkomo na va Herbert Chitepo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzamuchapiwa neni wenyu Blessing Zulu. Musakanganwe chirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. apo tichakurukura nyaya yemusangano wakakosha zvikuru weAfrican Union.